America ndichitengesa muzambiringo yangu inonzi Kumusha Wine. Ndava nemasvondo masere ndiri muamerica and then ndasvika mastates anoita 13, but muamerica ndiri kutengeserwa wine yangu mumastates anoita 32, and izvezvi tiri muwashington DC.
Makafunga sei kuti mutange kuita zvemuzambiringa uyu uyezve samakarwana sei?
Takatanga ndiri kusouth africa patakatiza nyika yavo muna 2008, tikasvikawo musouth africa tichitsvaka mabasa. Ndakaonawo basa mumarestaurant, ndomandakasanganawo nekudzidza nezvewine. Asi serudzi rwedu semazimbabwenzi tikabuda kunzewo kuti tinoda kudzidza, tinoda kuona zvakawanda, saka ndakatangawo kudzidzawo zvemazambiringwa izvi. Pandaonawo mukana wekuti ndogona kuitawo raramo nazvo, pandatanga zita rekumusha. Kumusha ndakaitumidzira nekuti tese tiri kunze nekusada kwedu, asi tinoramba tichirangarira kumusha. Saka ndaida kuti munhu wese paanenge achimwa bhodhoro rekumusha ave nendangariro dzekumba kwake, dzekumusha kwake, dzehama neshangare.
Makatangarini?
Ndakatanga 2016 ndiri muSouth Africa.
Izvezvi mungati muri kugadzira muzambiringa wakawanda sei?
Izvezvi ndakugadzira tingati kupfuura 300,000 bottles pagore, ndodzatiri kugadzira. And yakawanda yacho iri kutengeswa kunoku kuamerica, imwe yacho iri kutengeswa kuuk. Muafrica tiri kutengesa imo muzimbabwe, mughana, mukenya, murwanda, and toda kutobata kana nigeria chaishayo, nekuendawo kunana china nekunana singapore.
Tinoona zvakare kuti manga muine firimu ranga riri kuratidzwa imomo muno muwashington DC. Firimu iri rakafamba sei uyezve nhoroondo yaro nderei?
Firimu rinonzi Blind Ambition ndere majaya 4 vakaitawo rwendo rwekuenda kusouth africa, vakashandawo mumarestaurant vachisimukira vachizoshandawo vachiita zvemawine. Saka takanokwikwidza kufrance kune mitambo inonzi World Blind Tasting Championships inowane munyika dzakawanda kwazvo, 24 countries. Saka isu takawanikwa tichinokwikwidzana nenyika idzi muna 2017 ne 2018. Kuburikidza kwazvo pakaita vanotorawo mafirimu ekuAustralia vakabatikana nenyaya yedu, nekuti vanhu vekuZimbabwe vari kunokwikwidza uko, asi vakambopinda sei murongo wemawine. Saka vakatitorawo vhidhiyo ndokusvika pakuzoita dhokumentary rakabudiswa muno muamerica gore rapera. Ende ndiri kudzokera kuZimbabwe musi wa25 firimu iri zvinei ichirakidzwa muHarare, musi wa26 rinei ichirakidzwawo zvakare kuvic Falls, musi wa27 rinei ichirakidzwa zvakare muBulawayo.
Sechizvarwa cheZimbabwe, tinoona kuti Kumusha Wine iyi muri kuiita muri kuSouth Africa, mune urongwa here hwekushanda neZimbabwe munyaya iyi yekugadzira muzambiringa wenyu?
Urongwa huripo ende huri kutoendeka. Tiri kushanda nevemukuyu wainari, kuna vaiziva mukuyu kudhara iri gadzirwa mumarondiroma. Saka ndiri kutaura navo vari muurongwa hwekudyara futi patsva miti yemuzambiringwa. Saka indapindawo muchirongwa ichocho. Saka tiri kudyara ikoko, pane muzambiringwa iriko kunana esigodhini kuBulawayo, tinoenda zvakare munyanga muna Juelasdale irimo, nekuodzuko iriko mizambiringwa inogadzira Green Valley kana muchimboiziya. Saka urongwa huripo hwekuti titange chirongwa chekugadzira mazambiringwa. Ende chinonakidza ndechekuti after magadzira mazambiringwa pachada chikafu chepasaidi. Saka kunevo vari kubika zvisingaiti munyika dzakawanda wanda vana zvivara zvekuZimbabwe. Saka inini zvandinoshuvira ndezvekuti vese ivavo vabuda vachidzidza zvekubika nesu tadzidza zvichiita zvekumuzambiringwa, tidzoke muZimbabwe, tisimudzire nyika iyi, titangewo marestaurendi, titangewo zvikoro zvemawaini, titangewo zvikoro zvekubikwa, futi tisimudzire nyika.